Nyaya yekubhadharwa kwemari kuHarare City Council kubhadharwa kwemitero idambudziko ratasangana naro kwemakore akati wandei muguta reHarare, ende idambudziko riri kukonzerwa nezvinhu zvakati wandei. Chikonzero chimwe chikuru chiri kukonzeresa chinova chiri kutaurwa nevagari ndechekuti vane zvinyunyuto zvavanazvo zviri kukonzeresa vamwe vacho kuti vasabhadhara. Zvinyunyuto izvi zvinyunyuto zvine chekuita nemashandisirwo anoitwa mari mukanzuru.
Mungajekesa here zvinyunyuto zvine vagari izvozvo kuti ndezvipi?
Chekutanga, vagari vane nyunyuta panyaya dzebudgeting kana kuti urongwa hwemari, kuti guta reHarare harisiri kunyatsotaurirana nevagari panyaya yekuti vadome zvavanoda kuti zvinge zvirimo muurongwa hwemari. Vagari vosafara futi nezvimwe zvinhu zvinenge zvichinangiswa nekanzuru kana kuti mapriorities ekanzuru. Vagari vanenge vasingafariri nazvo nekuti panenge pasina kutaurirana kwakanaka.
Imiwo sesangano rinomirira vagari, zvii zvamuri kuitawo kuti vagari vange vachibhadharawo mitero yavo?
Isusu sekra tine chirongwa chatakatanga gore rapera chinonzi Pay Your Bill Campaign, chekukurudzira vagari kuti vabhadhare mitero yavo. Asi pachirongwa ichi taigadzirawo mikana yokuti vagari nekanzuro vawane nguva yekutaurirana kuti tinzwe kuti zvikonzero zviri kukonzeresa kuti vanhu vasabhadhara mitero zvikonzero zvipi. Pachirongwa ichocho mukutaurirana nekanzuro taionawo kuti vagari vaisafara zvenenyaya yemashandisirwo emari, kuti mari inenge yakatorwa yacho shoma iyoyo yamboshandiswa chii. Saka vagari kana vasina kunzwa izvozvo vanozofunga kuti mari yavo haisi kushandiswa zvakanaka, kunyanya tichitarisira kuti kune nyaya dzakawanda dzaibuda dzekubiwa kwemari, dzekuti vashandi vekanzuru vakuru vaipiwa mari dzakawandisa. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakanga zvisiri kufara nevagari izvozvo. Saka isusu zvatakakurudzira kukanzuru ndezvekuti vagari vemuHarare nekanzuru yeHarare vanofanirwa kuita inonzi social contract, kunyorerana pasi kubvumirana pakati pevagari nekanzuru, votaurirana kuti kuwadhi 20 isusu chatinoda imvura, kuwadhi 20 chatinoda kutakurwa nemarara. Saka tikakwanisa kubhadhara mari dzedu dzemutero, imimi sekanzuru muchaita chinhu ichi neichi neichi. Izvozvo zvinobatsira pachatinoti muchirungu accountability.